Munyori muofisi ya mtungamiri wenyika nedare makuru kota Dr. Meshack Svandaan vazi isawa malawa ziripa mtemo kutinguwa yawe ya kushanda yawe ziru wane makure mashanu na vamunangagwa vawe ziranguwa yawe malawa panguwa ino paini nya etza kawanda ziru kumatare zishitikisa mtemo we constitutional amendment number 2 act uyo washandiswa na vamunangagwa kwe ziranguwa yawe malawa wale pabasa kwetari norugira kwa ziru zivanu vamarufuma ndevele vatishwa itika izi jinora za kutu urumende ya iremekeze mutemo ni matare
lakona za kawanda za kanyo mapepa ya matare zi kuti awasiza watuta za kuta wane ini zirukiki kanyo zi kuda kuda nyaya ziruku matare nuna so kuti zininge zangu wawo kuhenda wawo ni kwa mnanga kwa watuta za kanuda ndi matare achanga ikiri za kanyo diwa na mnanga duma wanile ndruki ita zono saiti kapa nyaya
mkuru wesanga nore Zimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vaka kuira kudare High Court nemuswe muvuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare e Constitutional Court ne Supreme Court avafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makuma nomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment number 2 Act. Pasi pemutemo uyu mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makuma nomwe kana vachinge vaburitsa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita tema hakuchinje nyaya yedu semaministiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekupanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvitaitwe semuapplication iyoyo.
Rimwe remagweta avo Advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chedu chatiri kuda ndechekuti apateedzerwe bumbiro remutemo zvikuru chatakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiwaatikati wekubhenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachinjwa inonzi inobhenefita vamwe vasiri avo varipo pazvigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi nevatongi vese veconstitutional court neSupreme Court 15 vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi nevatongi panyaya iyi. Asi Advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi veHigh Court vanoti Justice Helena Charerwa, Justice Appiah Show na Justice Esther Muremba.
Zuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mutare reHigh Court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rinhi kubva nhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makuma nomwe kuzvarwa uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Bounza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANUPF yakapusa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwePolitical Actors Dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsigira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana-siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sekuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana veZimbabwe kuti varange ZANUPF nekusaivhotera musarudzo dza2023. Vati zvisinei nekuti vakaraswa neZANUPF pakusandurwa kwebumbiro remutemo, vacharamba vari muPoland umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Nenyaya yemakambeni ndeyaiorgana kambeni yasvika tobvisa zvinhu zvazvokuti kune mopa unotaura mahaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanyamhanya iwo achitarisa munhu wepa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatapadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.